tinoona kuti madepartment aya ndio emamwe madepartments aita dambudziko muguta reHarare, nekuti kwaita nyaya yekuti mari dzinoshandiswa hadzisi kubuditswa pachena, uye kuti vanhu vari ikoko vane zvinyunyuto zvakawandisa. Uyu kuwo kuhealth kwangwidi madirector mairi wamungofa basa ravo hatisati tarinzwisisa kuti nderei, asi kudzoswa kwavo zvino kuri kuti ikatyamadza, nekuti taifunga kuti vari kuita zvinhu zvavo zviri pachena. Saka macouncillors edu ndiwo ane mvumo yekuti taurira nawo kuti zvino town clerk uyu wawakambodzinga akadzoka pabasa oita hake here zvaanoda iye ari iye akambounza dambudziko rekuisa madepartments akawanda muguta reHarare.
Panga paita here dambudziko rakaonekwa mushure mokunge vaviri ava vambomiswa basa zvingadai zvakaita kuti vadzoswe?
Kana munhu achitotambidzwa tsamba zuva rimwe chete rekunzi waakuritaiwa nekuti wasvita makore 60 years, wobva watambidzwazve imwe tsamba iri kuti zvinochidzokera muhofisi mako. Ukuwo mamwe madirector akapiwa tsamba dzekunzi maritaiwa akabva anyorerwa mutsamba dzacho kuti with immediate effect hamuchaendi kumahofisi kwamaishandira. Chii chavari kurambidzirwa kundosvika kumahofisi kwawaishandira iwo wapa sevhisi yakareba kudaro kuguta reHarare, iwo waine experience nekushandira guta reHarare? Chii chiri kutyiwa navamahachi chinoita kuti wavhunduke vanhu vakuru vane experience muguta reHarare? Vanhu vakaita sana Mishedi Mubvumbi, vanhu vakaita sana Dombo Chibanda, vamwe vakaita sana Chiwawaya uko, vanhu vagara mukanzuru. Saka isu tiri kudawo kutoziva kuti zvino vanhu ava vanyanyotadza chii chisina kuziviswa kuvagari.
Imi sevagari veguta reHarare mune matanho amuchatora here panyaya iyi?
Chekutanga, isu seHarare Residents Trust tine danho rekutanga ratatora rekuti iko zvino taakumboongorora kuti mumagwaro eHarare City Council mune here kwawakanga wakatara kuti mukati megore rino wachambomisa mamwe madirector, uye kuti mari yacho yakanga yakatarwa kuti ichatambirwa nemadirector mugore rino ichange ichishandiswa chii uye zvichafamba sei. Chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti information mucity of Harare iri kunetsa kuti iwanikwe.